izindaza president azisiri zokuti ndezve party nogara pasi kuti yavakushara ma cabinet ministers ndeza ndeza chef saka hatizivi kuti zvinoitwa rini
asi mukuita izvi vanenge vachishanda here nevamwe vakuru vakuru vemubato vakaita sepresidium vai zvinenge zvichifamba sei
aiwa so that is the responsibility of chef kuti vanoita sei handingakurondedzere kuti handizivi
vagumbo pane zvatiri kuverengawo mapepa nhavo vamwe vachiti aiwa vamugabe vanogona kuti vange vachitemeswa musoro nenyaya yekuti pada vanhu havasi kuwirirana mubato paine mashoko ekuti zvichida vamwe vanenge vachida kuzotungamirawo bato mune ramangwana iyi nyaya here iri kunetsa mubato kana totarisa nyaya yekuumbwa kwedare remakurukota here
handifungi kuti nyaya inombonetsa mumusangano wedu I think president ivo pachavo ndivo vanoziva zvavanoita vanoziva vanhu vavanoshara vanhu vavanofungira kuti vane kodzero vane maqualifications okuti vaite izvozvo saka handifungi kuti ishu iyo ingati yaisa kutinetsa